sauna iya kaiti kanufira mekunge mchairi wa motokari ya iwe levanwa ava atiza mapulisa achimanya za kanyanyisa asi ndo kutadza kuchengeteza motokari imo mugwagwa izo zvakaita kuti beuke ndo kuuraya vanhu vatatu. Mukuru wemapurisa epasesebe muBotswana vaAmos Kekatesi vaudza Studio 7 parunare kuti tsvagiridzo yekutanga yaratidza kuti mota iyi yanga yakatakura zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro ekufambisa 13. Vakikatesi vati njodzi iyi yakaitika mushure mekunge mota yeToyota Wich iyo isina kumira apa yakamiswa nemapurisa izvo zvakaita kuti mapurisa vaitevere.
And they were carrying illegal immigrants. But the only thing that is suspicious, when they find the police has mounted a roadblock, they should stop and obey the police signal instead of running away.
Mapurisa emuBotswana achiri mukuisira kutsvaga hama dzevanhu vakakuvara mutsaona iyi, achiti vaviri vakafa munjodzi iyi vakwanisa kuzivikanwa nehama dzavo. Vanyika dzinojonga avo vane makore 44 vachibva kwamadamombe kwamurewa vakwanisa kuzova hanzvadzi dzavo mbiri dzakafa munjodzi iyi. Vajonga vaudza Studio 7 kuti hanzvadzi dzavo ndimuzvare itai Jonga avo vane makore 42 pamwe chete namuzvaro Kusilia Jonga avo vangava vane makore 20.
Hanzvadzi dzangu dzandakara rasikirwa nadzo ndeAusilia Jonga naItai Jonga ndo hanzvadzi dzangu dzakaita tsaona dzakandisiya.
Vajonga vati kushaya kwehanzvadzi dzavo mbiri idzi kwaminamisa mamiriro ezvinhu mumhuri yavo sezvo vaviri ava ndivo vanga vachibatsira kuriritira mumhuri dzavo.
Nevanhu vaviri ava varasvika panzvimbo imwe chete kudai. Kudai Mwari daivanga vagona kutora mumwe chete vachidisira mumwe vandogona kupisira naye pamatambudziko akafanana nekuti kana tichida kubatsira amai achinzwisisa sevasikana ivavo. Pati apa kwakutondinedza kuti zvichaita zvekuita sei.
Vatswati matikiti avo vaishandirwa nemufi Itai Jonga kwamakore masere mudhorobha reFrancistown vati varasikirwa zvikuru sezvo mufi anga ari munhu anovimbika zvikuru.
Ndashanda naye kwemakore anokwana 8 years endi pa8 years izodzidzi handina kana zuva 1 randinomupa chipomerwa. Ndaimutora semwana wemumba sehanzvadzi yangu ndarasikira zvikuru.
Mumwe muzvinabhizinisi mudhorobha reFrancistown vaLaxen Manase vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti dzigare dzakabatana uye dzibatsirane muupenyu.
Ende ndinofara nekuti kubva patakatanga naambasada wedu vamugono ushuru tikakwanisa kureise about 23 people musangano wedu weFrancistown diaspora uri kukura and tichaita make sure end of the day munhu wese ajoina.
Vachitaura neStudio 7 parunare mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro vati mhuri dzarasikirwa dzicheme netariro munguva yakaoma iyi. Mwedzi wakapera vamukono weshuro vakashanyira zvizvarwa zveZimbabwe muFrancistown vachizvikurudzira kuti zvive nemagwaro ekufambisa kuitira kuti zviite nyore mukuwane mvumo yekugara muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Singirai Madondo.